Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechipiri chikumi 26, 2018. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mapato ose ari kukukwidza musarudzo anyorerana chibvumirano chekuchengetedza pamwe nekukurudzira runyararo pemberi pesarudzo. MDCT yavachamisa inoita chibvumirano chesarudzo neNational Patriotic Front zvisinei nemamwe mapato ari muMDC Alliance. Masangano anorwira kodzero dzevanhu abatana mukucherechedza zuva revanhu vakatochwa pasi rose reInternational Day in Support of Victims of Torture. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapato ose ezvematongerwo enyika ari mukukwidza musarudzo dzegore rino nhasi anyorerana chibvumirano chekuti achachengetedza pamwe nokukurudzira runyararo pamberi pesarudzo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vari kukwidza pasarudzo yemutungamiriri wenyika vari 23 nhasi vatora mhiko yekuti ivo nemapato avo vachachengetedza runyararo pamberi pesarudzo. Vachitaura pakutora kwavaita mhiko iyi vanga vakamirira MDCT inotungamirirwa navanelson Chamisa uye vari sachigaro webato iri vamorgan Komichi. Vati hurumende inofanira kuona kuti masoja ose ari mumaruwa abviswa kuitira kuti maruwa ese muve nerunyararo uye veruzhinji vasagare vachitya. Vakomichi vatiwo vari muchiuto vanofanira kubuda pachena vachitaura kuti vacharemekedza nenge akunda musarudzo zvisinei nekuti akaenda kuhondo here kana kuti kwete.
Zvakare mauto anoshandisiwa kuramba maresults anenge aitwa election zvakaitika 2008 apo vashangirai vanga vahwina election yavo mauto akapindira akaramba. Tinoda kuti statement dzakaiswa nanageneral zvina vashe dzokuti hakuna munhu asina kuenda kuhondo achatonga nyika ino ibviswe statement iyo ite retracted. Takatomirira kuti general nenge Philip nenge Valerius Banda vataure kunyika ino kuti ahwina ahwina, hazvinobasa kuti munhu anewo credential. Tinoda kuti vana venyika ino vatongwe nemunhu anobva kuvanhu.
Izvo zvatsinirwa nemutauri weMDC yava Washman Nxuve vakurawo nechihwai avo vati sarudzo dzose dzakapfuura dzaiitwa zvine mhirizhonga mukati zvaipa kuti sarudzo idzi dzisatambirike.
Runyararo rwuiswe munyika ndofunga zviripo pakuti hurumende yenyika ino ibise masoja ari kugara kumaruzevha, masoja ari muzeki, zvinge zvipave nekujeka kuti vari committed kana kuti vakazvipira kuti pave munyika muve nerunyararo. Saka munyika hamugoni kuita runyararo kana tine masoja kana kuti vanhu vasinganzwisisiki vari kutenderera mumaruzevha vachivhundutsira vanhu. Tirikureva kuti hakuna sarudzo dzakasununguka kana tine mauto nemapurisa kana neCIO vari kuvhundutsira vanhu.
Mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly Valav Momaduku vati zvakakosha kuti mapato asangotaura chete kuti kusave nemhirizhonga. Vaite mapato ngavaremekedze zvavazvipira kuita.
Ndatoona kuti zvizhinji zvotana chiunganira panapa zvinoitika nekuti vanhu vanenge vachiita kufungidzirana. Uyezve vatungamiriri vemaelections especially zeki ngavaite zvese zvinofanira kuitwa kuti kufungidzirana kudi kupere. Chese chese chinongoitwa ngavaite, vasangomhanya kuzvidefenda. Chakati voti zvakati, chakati zvoti zvakati, nekuti zvese taakuona zvakawanda zvaakuitika zvisingachaenderani nemutemo.
Vanga vakamirira mutungamiriri wezano PF uye vari mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vaobet mpofu avo vano vemunyoranoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF uye vari gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vati sebato riri kutonga pamwe nehurumende vachaita zvose zvinodiwa kuitira kuti sarudzo dzegore rino dziitwe zviri pachena. Imwe nhengo yezanu PF vachafadzwa mugwadi vati kuita sarudzo murunyararo kwakakoshera kusimbaradza chimiro chenyika.
Chokutanga nyika yose kana pasi rose ringava nokuda kuziva kuti muno munyika yezimbabwe runyararo chinhu chinochengetedzwa nokudziwa zvikuru namapato ose uye noutungamiriri hwenyika inoyi. Saka nokudaro sarudzo dzino dzakafanira kuva norunyararo nekuti maziso epasi rose akatarisana nenyika yezimbabwe.
Sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba vakurudzira mapato ezvematongerwo enyika kuti vaedze kugadzirisana murunyararo kana paita gakava panguva dzekutsvaga rutsigiro vashandisa komiti yekomisheni yavo yemulti party liaison committee iyo yavati ichaumbwa nekomisheni yavo munguva pfupi iri kutevera. VaFrancis Danha vebato rehashtag 1980 freedom movement chinhu chedu vadzingwa pachiitiko ichi nemapurisa mushure mekunge vatukirira amai Chigumba vachiti havafaniri kutaura sezvo vachiti vanofanira kusiya basa vachivapomera mhosva yekutadza kufambisa basa zvakanaka pamberi pesarudzo. Vadanha vakatadzisa kuumbwa kwemulti party liaison committee svondo rapera nezvikonzero zvimwe chetezvo. Kutorwa kwaitwa mhiko yekuchengetedza runyararo kwaitwa nevemapato ezvematongerwo enyika kwanga kwakarongwa nekomisheni inoona nezverunyararo nekupodzwa kwemaronda yeNational Peace and Reconciliation Commission. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa yakaita chibvumirano chesarudzo nebato reNational Patriotic Front, danho rinonzi harinei nemamwe mapato ari muMDC Alliance. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Gwaro rehurumende reGovernment Gazette, iro rinoratidza mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo dzegore rino, rinoratidza kuti nhengo dzeNPF kubva kuchikwata chebato iri chinotungamirwa naMai Sandimoyo, dzakaita savaShadrick Mashayamombe navaJP Jabun dziri kumirira MDC Alliance. Kunyange hazvo bato iri risati ravi muMDC Alliance, mutauri weMDC Alliance Professor Walsh Mncube vaudza Studio 7 kuti vanhu vakaita savaMashayamombe, vaJabun nevamwe vana vainge varongana imwe nhengo yeMDC Alliance MDCT yavaNelson Chamisa kuti vaizomirira bato iri muAlliance. Mutauri weMDC yavaNcube vakurawo nechiwai vati izvi hazvirevi kuti NPF yave nhengo yeMDC Alliance.
NPF ina kupinda maalliance asi nyaya iripo ndeyekuti pangangova nevanhu vanga varipo vari muNPF vanga vachitaura kuti vanga vachitaura nesu sealliance. Asi takazoona vakumira vachishandisa sarealliance asi hatingati papa nechibvumirano.
Vanotungamira mabasa ekuronga misangano muMDC Alliance zvakare varisachigaro veMDCT yavachamisa vaMorgan Komichi vaudza Studio 7 kuti vanhu ava vakaita savaMashayamombe vave kumirira Alliance uye havasi kumirira NPF. Vatiwo NPF ibato rakazvimirira rakatonyoresawo nhengo dzaro kuti dziri mirire musarudzo.
Havasi maMDC, havasi maMPF, vanhu vatori muMDC Alliance vaimbova NPF.
Dzimwe nhengo dzeMDC Alliance hadzisi kufara nenyaya yekuti MDC yakatora zvimwe zvigaro zvainge zvabvumiranwa kuti zvichapiwa mapato aya ikazvipa kunhengo dzeNPF dzakabva kubato rezanu PF semuenzaniso Harare South iconstituency yainge yapiwa Transform Zimbabwe. Asi veTransform Zimbabwe vakazokatyamara kuona vaMashayamombe vasainirwa kuti vakwikwidze kunzvimbo iyi. Kuita kwakadai ndiko kwakaita kuti mumaconstituency mazhinji mumire nhengo mbiri mbiri kana kudarika dzichiti dzinomirira MDC Alliance. Zvichakadai gwaro reGovernment Gazette rinoratidza kuti pane nhengo dze MDC Alliance dzisiri kukwikwidza mumawadhi anodarika makumana uye mazhinji ari mumatunhu emashonaland central nemidlands. maward awa akatotorwa nenengo dzezano PF vakomichi vanoti hapana chinoshamisa vachiti musarudzo dzapfuura vakatotadza kumisa vanhu maward akawanda kudarika gore rino
because tafanenge takafilda kwese but zvinoitikawo ndozvakawanikwawo but hatinambobvira taita history in that performance since takatanga party yedu isusu as MVC Alliance story in the clouds kufara kutakaita the best performance yatakaita tichameka short in those areas tichameka short tichawana nzira dzekuti tibeke short akuregu election ikoko nekuti tinge tichaita something zvazviri on the plan.
Vanwe vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzakanyanya kukosha ndedzemutungamiri wenyika idzo dzinoita kuti vakwanise kutungamira hurumende nekutonga nyika sekuronga kwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu abatana mukucherechedza zuva revanhu vakatochwa pasi rose reInternational Day in Support of Victims of Torture muhurongwa hwaitirwa kunyamaropa kunyanga mudunhu reManicaland. Vanhu vanopfuura mazana matatu nemakumi matanhatu vaungana vachirangarira kutochwa kwavakaitwa. Izvi zvaitwa muhurongwa hwanga huchikokerwa nemasangano anosanganisira Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Zimbabwe Peace Project, Counseling Services Unit, pamwe neZimbabwe Political Victims Foundation Trust. United Nations yakatara muna 1997 kuti zuva iri richerechedzwe gore rega rega nemusi wa 26 chikumi. Vanoona nezvekurongwa kwezvinhu muZimbabwe Human Rights NGO Forum vatafadzwa Christmas vanoti dambudziko guru riripo nderekuti Zimbabwe haisati yaisa ruoko rwayo pachiga cheUnited Nations chinorambidza kutochwa kwevanhu pasi pose.
Taita taunganidza vanhu vazhinji vakauya vari mavictims etocha vanga vachitaura nyaya dzavo kuburikidza nemapoezi netembo nziyo nemadrama vanga vachiita mitambo yanga vachiita kuratidzira zvavakasangana nazvo uyezve kutaridzira zvavanotarisira kuzoona muupenyu vachienda mberi.
Chii chiri kuitwa kana kuti chii chakaitwa kuvabatsira vanhu ava?
Chataona isi chekutanga isu NGO Forum chekuti pane dambudziko pamafunguro edu ekutanga ekuti tinofunga kuti vanhu vanoti mavictims kana vakashungudwa vanoda rubetsero rwekuti vari neupenyu hwese vanofanira kunge vachibatwa neruoko vachisukidzwa. Isu tinofunga kuti isu munhu anenge asangana nedambudziko retocha anenge asangana nedambudziko rekushungurudzwa anofanira kupuhwa rubetsero rwekuti agone kumira pachezvake zvekare nekuti vazhinji vevanhu ava vanenge vakasangana nedambudziko rekushungurudzwa vanosara vaine kusurukirwa kwakanyanya zvekuti havachakwanisi kuti pachirungu kwakwanisi kuparticipata muzvirongwa zvenyika. Ndekunga pane zvinopesana nenyaya yesarudzo kuti vanhu vava vaende kusarudzo vakasurukwa havachakwanisi nekuti vachiri kunzwa kumbunyukidzwa kuburikidza nekushungudzwa kwakaitwa agore apfuura. Saka chirongwa chanhasi sisu chaka chakananga nekuti tisimbise vanhu vakapfuura netsaona yekushungudzwa yetochai kuti kuzvimirira vega vagone kurangarira kuti vanhu uyezve vagone kurangarira vana vezimbabwe vane kodzero dzakakwana dzakafana nemunhu wese.
Pane zvaitwa kusvika pari zvino munoona sekuti pano mutsauko here uri kuitika?
Mutsauko hatisati auona nekuti vana vezimbabwe ndofunga patanga tikaungana rekunoku chichemo changu hachibudisa ndechekuti hurumende yedu yezimbabwe haisati yanyora chisungo chinonzi pachirungu UN Convention Against Torture. Chisungo icho chisungo chepasi rese chekuti nyika dzinenge dzichibvumirana kuti isa hatidi tocha pamwe munyika dzedu. Zimbabwe haisati yanyora chisungo ichocho.
Avo vange vari vanoona nezvekurongwa kwezvinhu muZimbabwe Human Rights NGO Forum vatafadzwa Christmas vari parunare kunyanga neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk
kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare guru rezimosva muAmerica rabvumidza kuti mutungamiri wenyika vaDonald Trump varambidzwe kana kudzikisa vanhu vanobva kunyika shanu dzechitendero chechiMuslim kupinda muAmerica. Vatongi vashanu vabvuma asi vamwe vana varamba mutemo uyu. Nyika idzi dzinosanganisa Iran, Libya, Somalia, Syria ne Yemen. European Union iri kugadzirira musangano wemazuva maviri wechimbi chimbi nemusi wechina wekukurukura nyaya yevapoteri iyo iri kuda kutsemura sangano iri nepakati. Kusawirirana uku kwabuda apo chikepe chakange chakabatsira zana revapoteri munyanza yeMediterranean chapiwa mvumo yokupinda muItaly mushure memazuva maviri Italy ichiramba chikepe ichi kupinda munyika. Vamwe vashandi nevaimbove vashandi vekambani yehurumende yeZisco Steel vanoti havana chivimbo chekuti hurumende ichakwanisa kumutsidzira kambani iyi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Inguva dzekumafoo masikati apo vamwe varume vaviri vari kuzvivaraidza vachitamba tsoro yemakomba mune rimwe bhawa riri mumusha weveruzhinji weTowood mudhorobha reRedcliffe. Varume ava ndivamwe vevakawanda vaishanda mukambani yeZisco Steel vakazomiswa basa. Mumwe wevanhu ava uyo akangoda kuzvidoma nezita rekuti Mhofu anoti akashanda muZisco Steel kwemakore anoda kusvika makumi mana akazomira muna 2011. VaMhofu vanoti vari kurarama nemari shoma yavanowana vakamirira kupiwa mugove wavo wemakore avakashanda muZisco Steel. Vanoti vanongonzwa nyaya yekuti kambani iyi yave pedyo nekumutsurudzwa asi vanoti hapana chiri kuitika chinobatika chinoratidza izvi. Vanoti shuviro yavo ndeyekuti vapiwe mugove wavo vaone zvekuita neupenyu hwavo.
Tongonzwa mapepa asi chokwatiya chaicho paground hapana kuti kambani ingamuke maybe by the grace of God. Pari pari zvino hapana chiripo. Mari dzetikupuwa ndedze backlog. Auti pava two months na backlog kusiya kwana. Termination asi hatati aiwana kana makore tatakachanda asati abhadhara.
Vaive munyori wekomiti yerimwe sangano raimirira vashandi muZisco Steel vaGibson Mpinyuri vanoti vachiri mushishi kutaurirana nevakuru vakuru vekambani iyi kuti vashandi vapiwe mari dzavo dzose. Vanoti vanongonzwawo nemakuhwa kuti kambani iyi iri kuda kumutsurudzwa.
Pari zvino kambani tirikungonzwawo kuti ichawana investor, pane investor aripo asi hatisati tawana official communication regarding nyaya iyoyo. Saka takangomirirawo kuti tigowanawo official communication tinzwe kuti tichararamawo sei tichienda mberi. Pari zvino tirikungowanawo mabacklog salaries edu angari outstanding kubva 2011 tichienda mberi. Ndomari dzedu dzatirikuwana at the moment. Pane maoutstanding issues aripo tichiri patable tichiri kutaurirana hatisati tapedzerana pane zvimwe.
Sachi garo wesanganore Iron and Steel Workers Union of Zimbabwe, iro ripasi pesanganore Zimbabwe Congress of Trade Unions, kana kuti ZCTU, wa Akim Mujokeri, vanoti shuviro yavo, nevamwe vashandi vakawanda, ndeyekuti dai sarudzo dzaunza vatungamiri vatsva, vane hanya nekumutsurudzwa kwema industry, pamwe nekuti vashandi vawane mugove wakafanira.
Tinoshuvira kuti minister anoappointiwa wenjacent commerce angari competent, vanenge vasicompetent wodzingwa mabasa. Zvakare tiri papo topiwa mari dzedu dzose dzatakashandira, nokuti it has been sent for too long. Kubva 2010 kuitaurwa zainvest hapana chakamaterialize, almost a decade.
VaMoses Kavenga vaishandawo muZisco Steel uye vanobatsira kumirira vashandi. VaKavenga vanoti vanhu vakawanda vaishandira Zisco Steel vakatarisana nedambudziko rekuti havazi kuwana mari dzavo dzakafanira. Vanoti pave nenguva yakareba vanhu vachingoudzwa kunzi kambani iyi yave kuzomutsurudzwa asi pasina chinobuda.
Zvinhu zvese zvichingotaurwa zvoenda through the courts, kuti mari dzedu dziuye dzoenda through ma courts, even retrenchment iyoyi you find kuti tikuenda through ma courts. Tikuda tuzungwe twajekere kana munhu akati arikurenjwa according to the act, munhu ngapiwe mari yake 3 months notice pay yake in line with the constitution of Zimbabwe. Zvingotedzekwa zvakaita saizvozvo, kwete kwete chizvuzvudzana enda kuma courts plus nokunyepirana kuti zvinhu tikugadzira manyotsa mukana kukurira chemberi chiyamwa. Zvinhu ngazvichinje izvi.
Vashangwa Vincent Masiwa ndiwo mutevedzeri wameya weRedcliffe vari nhengo yeMDCT inotungamirwa naNelson Jamisa. VaMasiwa vaimbovewo mushandi weZisco Steel vari mumwe wevamiririri vevashandi. VaMasiwa vanoti maonero avo ndeyekuti matambudziko ekambani yeZisco Steel angapera chete kana munyika mukave nehurumende itsva, vachiti havaone hurumende yeZANU-PF ichikwanisa kugadzirisa dambudziko iri.
Shuvire yedu pamaelection ndeyekuti dei tachinja utungamiri. Utungamiri hune hanya nevanhu. Utungamiri hwogona kumutsa maindustry. Ava varipo vakakonewa for the past 38 years ndo vabvara Zisco, ndo vaita kuti nhamwe iri muRedcliffe ive patiri nhasi, ndo vaita kuti ive patiri nhasi. Saka tarisiro yedu ndeyekuti utungamiri ngavakuchinja.
VaVincent Chakunda, mudzidzisi wezvebudiriro pamwe nerunyararo uye muongorori wezvematongerwo enyika, akazvimirira. VaChakunda vanoti kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutaura nezvekugadzirisa upfumi hwenyika pamwe nekumutsurudza maindustry, kubvira pavakapinda pachigaro hapana zvinobatika zvavati vaita. VaChakunda vanoti chimwe chezvikonzero zvikuru zvaita kuti maindustry aondomoke munyika inyaya yekuti hurumende yeZANU-PF yave nemakore akawanda isina mitemo yakajeka inobatsira kuvandudza upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muRedcliffe, ndini taurai Shava.
Mutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe mumwe wevanhu vari kukukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Panotaurwa nhoroondo yevanhukadzi vane mukurumbira mune zvematongerwo enyika muZimbabwe, Muzvare Tokozani Kupe ndemumwe wevanhukadzi ava. Muzvare Kupe ndemumwe wevanhukadzi vana pavanhu 23 vachakwikwidza pachigaro chemutungamiri wenyika. Studio 7 haina kukwanisa kuwana mukana wekukurukura naMuzvare Kupe pachavo, asi takataura nevanhu vakasiyana-siyana kuti tinzwe mafungiro avo pamusoro pavo. Vari kumirira Muzvare Kupe panyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika amai Priscilla Misaira Bwimushonga vanoti Muzvare Kupe vane mwoyo wakanaka uye munhu akashinga kumira pachokwadi zvisinei kuti vangashorwa, kunyombwa kana kuzvidzwa.
Mudzimai anozvimiririra, mudzimai asingaiti zvokuti kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka anotya kuti ataure kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Muzvare Kupe vakasarudzwa kuve mutungamiri weMDCT pakongresi yakaitwa muBulawayo muna Kubvumbi mushure mekunge vapokana nekukwidziridzwa kwaNelson Chamisa kunzi vave ivo vanotungamira bato reMDCT zvichitevera kufa kwaMogen Tsvangirai muna Kukadzi. Muzvare Kupe vakatanga vachirwira kodzero dzevashandi. Vakave munyori wesangano reZimbabwe Amalgamated Railway Union kwemakore akawanda, vakavezve munyori mukuru weboka remadzimai kana kuti Women's Advisory Council muZimbabwe Congress of Trade Unions, izvo zvakaita kuti vave mumwe wevakuru vakuru vebato reMDC parakavambwa mugore ra1999. Tamai Misaira Vemushonga vanorumbidzawo Muzvare Kupe panyaya yekuve munhu akakwanisa kuzvisimudzira muupenyu uye semunhu akashinga kana kwakatariswa nyaya yekurwisa chirwere chegomarara rezamu, chinove chirwere chavakabatwa nacho muna 2011.
Mai akasurvivor yatinoti survivor wecancer, asi chero paakanga aine cancer yacho ipapo akairwisa, achiri kungoirwisa nhasi. Ari kutaura nezvayo, ari kubatsirana nemadzimai ane cancer. Asandinyi yekumudira chaizvo chaizvo ndechekuti asi mudzimai anovhunduka. Chero akasangana nezvakaita sei, ndofunga maunozviziva kuti akasangana nekutyidzirwa, akasangana nekurohwa.
Murongi wemabasa muMDCT inotungamirwa naMuzvare Kupe, Muzvare Yvonne Msarurwa, vanorumbidzawo Muzvare Kupe semucherechedzo wemunhukadzi akashinga pakurwira kusimudzirwa kwevanhukadzi kunyanya mune zvematongerwo enyika.
Takatarisa kubvira pakanga pachiitika masplits mumusangano weMDCT, Dr. Chokozani Kupe vaisara ndovaiumbiridza kuda kudzoreredza musangano weMDCT. Munhu ane moyo murefu, munhu anoregerera, munhu ane moyo wekuti inini pachangu ndiri kungoti Mwari dai vanga mandikwanisawo kundipawo mwoyo wakaita sawa Muzvare Chokozani Kupe. Inini zvangu saYvonne Msarurwa, Muzvare Chokozani Kupe ndinoona havana rusarura, vanotida sevana vavo. Personally inini vanonditora semwana wavo. Kunyange pana ndakasungwa ndiri mukati mejeri, Muzvare Chokozani Kupe vaiona kuti Yvonne awana zvikwanisiro zvaanofanira kunge achikwanisa kuwana.
Mumiriri weBulawayo Metropolitan Province pasi pechikamu cheproportional representation, amai Nomvula Mguni, vanoti zvinovashamisa kunzwa vamwe vanhu vachiti Muzvare Kupe munhu anofarira kuita zvemhirizhonga kana kusarura kuchishandiswa nyaya yemarudzi. Vanoti mukuvaziva kwavo kwenguva yakareba, Muzvare Kupe munhu ane mutsa nerudo.
Pese patinofamba ndoona kuti anenge achifarirani nevanhu. Vakawanda vari kuHarare vepati yedu vaiuya kuno vechienda ikoko kumba kwake kunodya, vachivabikira vamwe vachivapa mari vachiti ndimai vedu. Komai wavo nhasi wazoita Violent Kupiwo vanga vachidya kumba kwake. Munhu aitodzora vamwe chidiki kuti aiwa tirege. Ipo pavanhu vechituka president zvangirai kuti aite, inini pachangu ndaimboti aine tsvangirai uya nondipo, wakati aiwa nechindeviri hai muntu wenkosi uyegeleni muntu wenkosi handi. Iye tsvangire ichirwara ndiye waiti hatina mateshwa munhu uyadini apore.
Mutauriri weboka revechidiki reMDC inotungamirwa naMuzvare Kupe vaAlfred Zurutwe vanoti vechidiki webato iri vanoona Muzvare Kupe saamai vavo uye vanovatsigira, nekuti kunyange pakave nezvinovhiringidza munhu asingarase gwara pakurwira veruzhinji kuti vave neupenyu hwakanaka. Dzimwe nyanzvi dzinoti dai MDCT yakanyatsotevedzera bumbiro rayo remitemo, zvaive pachena kuti Muzvare Kupe semutevedzeri wekutanga wavatsvangirai ndivo vaifanirwa anobata matomu mushure mekushaya kwavatsvangirai, pozoita extraordinary congress mukati megore rimwe chete sezvinodiwa nebumbiro remitemo yebato iri, iro rakavandudzwa muna 2014. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Tauraishava.
Tombotarisa zviri kuitika kuRussia kumitambo yeWorld Cup. Peru yakanda Australia 2-0. Ukuo Denmark yaita mangange neFrance 0-0. Na 8 PM Nigeria iri kutamba neArgentina, ukuo Croatia iri kutamba neIceland. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapato ose ari kukukwidza musarudzo anonyorera nachibvumirano chekucheretedza pamwe nekukurudzira runyararo pembari pesarudzo. MDCT yavachamisa inoita chibvumirano chesarudzo neNational Patriotic Front zvisinei nemamwe mapato ari muMDC Alliance. Masangano anorwira kodzero dzevanhu abatana mukucherechedza zuva revanhu vakatochwa pasi pose reInternational Day in Support of Victims of Torture. Tashika kumagumo echironga chedu chanasi iwa inesu zvekare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha zitumire kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyala mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlaka 26 Nhlangula 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
enye into yenza kungabi lokuthula yikuthi nxa ungu referee ube biased ucine ungokhabi penalty ukhabele enye team, kakusoze kube lokuthula ground nxa ureferee esekhiphe iuniform kareferee agqoke iuniform yenye team.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi ukuthula ngesikhathi sokhetho kusezandleni zikahulumende weZANU-PF.
Silohlupho kumaposters ethu, uhlupho lolu lukabili. Okuqala, silamanye amabandla afike endaweni lapho ibandla lami elabe lifake khona iposter lanamathisela, elinye ibandla lifike lidabule lifake eyalo iposter.
Amabandla ezombusazwe akhala ngokudatshulelwa kwamaphepha awukukhankasa awanamathisela ezihlahleni kanye lemidulini.
We've actually built homes for the people that have not had homes.
Ngenelisa ukwakhela izindlu kwabaswelayo ezifika kuma two-roomed house angamachumi amabili.
Esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka bedinga ukuthola isikhundla sikamongameli welizwe, lamhlanje siphatha impilo kaSkhwicamfundo Love Momaduku okhokhela ibandla le National Constitutional Assembly kumbe NCA. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi ukuthula ngesikhathi sokhetho kusezandleni zikahulumende weZANU-PF ngoba nguye olengqobe yokumanyanisa uZulu ngokuthiyana lomkhuba wokusebenzisa abebutho ukwethusela abantu elizweni kakhulu abemaphandleni ukuba bavotele iZANU-PF. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphume emhlanganweni owenzele eHarare ngabe commission ebona ngokukhumisana umlotha National Peace and Reconciliation NPRC wona obe ujonge ukuqinisa isinqumo sokusebenzela ukuthula ngesikhathi sokhetho esivunyelwane ngamabandla wonke azancedisa kukhetho luka 13 Ntulikazi lonyaka. Ekhuluma kulowo manyano, isikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Washman Ncube uthi ukuze isinqumo lesi sibe lesithunzi, uhulumende kumele abe nguye okhokhelayo ekusebenzeleni ukuthi kube lokuthula elizweni.
Sinethemba ukuthi engxenye kungancedisa ukuthi kube lokuthula njalo kube le-fairness le-justice ekusebenzeni kwama-commission lawo, ekusebenzeni kwe-ZEC. Ngoba enye into yenza kungabi lokuthula yikuthi nxa ungu-referee ube biased ucine ungokhabi penalty ukhabele enye team, kakusoze kube lokuthula e-ground nxa ureferee sekhiphe iuniform kareferee agqoke iuniform yenye iteam. So kuqakathekile ukuthi sibone ukuthi izinto lezi ziyangenelana, ziyabambana, zihlangene ukuthi kungatshaywana njalo kube le-fairness le-justice. Wonke umuntu asuthiseke ukwenzela ukuthi kungabi nomuntu ozafuna ukusebenzisa udlakela nxa sithi nxa kunjalo kungcono kudilika. Yikho ke silethemba ukuthi njengoba besithi kule new dispensation leg engxenye bangenza lokho kwakumele kube kusenziwa iminyaka yonke le kungenziwa up to now.
Lokhu kwenzakala ukuvimba okuvame ukuba khona kodlakela ngezikhathi zokhetho eminyakeni edluleyo, lapho amasotsha lamapolisa ayebonakala eyiwo aphatheka ekuhlukuluzeleni abantu, betshaya kwesinye isikhathi bebulawa. Abezinkonzo lawo bakhuthazwe uZulu ukulondoloza ukuthula kukhetho oluzayo. Linkuthazo yenziwe ngomunye obe emele abezinsonto, umfundisi Hussein Svanda.
Lokhu kuzinikela ukuthula okwenzakale namhlanje kuqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi bonke ama-political parties bebekhona, lo hulumende bekhona, lamabandla abekhona, ama-church, wonke umuntu weZimbabwe jikelele ubekhona. Ngakho yinto yokuqala ukuthi kwenzakale into enje, njalo kuyasithokozisa ukuthi siyazinikela thina njengabantu beZimbabwe ukuthi sibe lokhetho olulokuthula. Kuqakathekile ngalesi sikhathi ukuthi kwenzakale, ikakhulu nxa sikhangele isimo esenzakale eWhite City koBulawayo, ukuthi sokuqakathekile ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe angazinikeli kuphela kodwa asebenzele ukuthi kube lokuthula.
Omunye obesemhlanganweni lo ngumnumzana Love Momaduku, yena okhokhelela ibandla le-National Constitutional Assembly NCA, owazise ukuthi umhlangano lo ubanikeza ithuba lokuthi bakhankasele kulokuthula elizweni.
Well, it opens space for us because what has always been happening is that involvement in politics.
Lokhu kusinika ithuba lokuthi singene kwezombusazwe singesabi. Ngenxa yokuthi ezombusazwe kuleli bekuyinto eyisihluku, ikakhulu sibona ukuthi bekuyimbangela yokuthi uphelelwe yimpilo, ubulalelwe inotho yakho kumbe izihlobo zakho. Isinqumo lesi sibona angani sizenelisa ukuba ezombusazwe zibe ngesinye nje isigaba esinjengokuya esikolo kumbe emsebenzini kungela kwesaba. Njalo thina njengebandla elincane silakho ukuba senelise ukwandisa abasekeli bethu nxa kulokuthula. Bekufanele kube kwenzakele inyanga ezihlanu kungakafiki ukhetho ukuba uZulu laye abe lesikhathi sokuba lethemba ukuba uhulumende ukhuluma ngenhliziyo yonke udaba lokuletha ukuthula.
Obemele umongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa lebandla leZANU-PF umnumzana Obed Mpofu wazise ukuba njengebandla udlakela ngabaluthandi, njalo bazazama ngazo zonke indlela ukuthi lungabi khona ekhethweni lwalonyaka.
There is a tendency among us politicians to talk about or to make capital out of the affected.
Kulezinye inkokheli ezithanda ukukhuluma ngodlakela olwayenzakala ngesikhathi esedluleyo emulini ezalahlekelwayo, kodwa singazange sihlangane lalo. Mina lwangehlela singatholi uzibuso, lanjalo sesimtholile. Kufanele njengenkokheli sichiyane lokuvula izilonda lezo, kodwa sizithole.
Kusenjalo umkhokheli webandla le #1980 movement umnumzana Francis Dina uboshwe ngamapholisa emhlanganweni lo ngemva kokubanga umsindo wesithi ibandla lakhe alikho kumabandla akhethwe ukuba alobe igama kusivumelwano lesinqumo sokuthula lesi. Kumele Tito 7 ngiseHarare, New Gibson Pepe.
Abamabandla ezombusazwe bakhala ngokudatshulelwa amaphepha okukhankasa abawanamathisela ezihlahleni kanye lemidulini. Lokhu bathi isenzo esiphambana lemithetho yelizwe leyafakwa yiCommission eyeZimbabwe Electoral Commission kumbe iZEC. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Abamabandla ezombusazwe laba bathi amaphepha lawa bayawabhadalela njalo bezwa ubuhlungu ngokudatshulwa kwawo. Umnumzana Nkululeko Chuma okhankasa eInsiza South esabelweni seMathebeleland South emele umanyano wePeople's Rainbow Coalition uthi balohlupho kumaposters abo ngenxa yokudatshulwa.
Silohlupho kumaposters ethu, uhlupho lolu lukabili. Okuqala, silamanye amabandla afike endaweni lapho ibandla lami elabe lifake khona iposta lanamathisela, elinye ibandla lifike lidabule lifake eyalo iposta. Kumbe njengoba nyabe ngifake mina ngeselotape esiyithengileyo njengebandla, bafike bona badabule ukuthi batshiselotape base befake okwabo. So luhlupho esilalo lona lolo ukuthi wafica ukuthi ke amabandla amanye ahloniphi amanye amabandla kusiya ngakhona kwamaposters. Kodwa kuvele kungumthetho wezekho khona ku code of conduct ama political parties esasayinayo ku nomination court ukuthi kumele amabandla ahloniphe amanye amabandla kuma.
Uchuma wengeze ethi basalungiselela ukuhambisa isikhalazo sabo ezeki.
Iye sisesibangeni sokuthi sihambise isikhalazo esifana lalesi sesibikileke emabandleni ethu kubukhokheli bethu ukuthi silohlupho olufana lalololo. Ngoba nti la amaphepha adojwanga, amaphepha la abhadalela kulezindleko zakhona. So ke sithemba ukuthi ke ubukhokheli bamabandla ethu buzahambisa lezi zikhalazo emthethweni kumbe kuzekhi ngokwayo.
Umnumzana Josphat Mzacangulube okhankasa ezimele eBulawayo South uthi laye uthwele nzima ngokudatshulelwa amaphepha akhe, ethi njalo amapholisa awathathi nyathelo ngalokho.
Uhlupho odlanga lalo ngolwamaposters, mina njengokuthi njengomunye wabantu abavele beqase kudala ukukhankasa bengekho vele emabandleni. So uhlupho olukhona ukuthi amapati la esithi ngamapati amakhulu yiwo asedabula amaposters ami. Ngakhayela ukuthi nge-weekend adatshule emini libandla elibusayo i-ZANU PF bewadabule eground, eseground le ndaweni ezethulwane lesizinda. Background badabula amaposters ami. So yikho ngisithi ukuthi kuyinto engayisiyo engalunganga, ngoba kuyadinga kuvusisa udla ngodlwanga, ngoba lami imali angiladona njengabo bona abantu be-ZANU PF balezi mali ngoba yela. So kuzwisa ubuhlungu ngoba badabula amaposta amakhulu bewathatha vehle banyama ba.
Unkosikazi Naki Mawaro owebandla leZipho okhankasa eBulawayo Central uthi yena kakabi lohlupho lokudatshulelwa amaphepha akhe okukhankasa.
Mina kuZipho ngingu-MP, aspiring MP candidate kuBulawayo Central. Hayi, mina ukukhuluma iqiniso angisiyafake wona anzange ngibone adatshuliweyo akhona sibili.
Insuku zokhetho ziyasondela njalo ubudlwangudlwangu lodlakela sokuqalile endaweni ezehlukeneyo zelizwe, okugoqela ukuphoselwa kokunakanelwa ukuba libhomba embuthanweni wokukhankasela usekelo owezanu PF kobulawayo ngempelaviki edluleyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Omunye wabazancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe uSkhwica Mfundo Lavumo Maduku webandla leNational Constitutional Assembly NCA uthi uzalwela umbuso okhululekileyo aphinde aguqule isekelo sombuso esikhona kulungiswe esitsha phakathi kweminyaka emihlanu yakuqala esesikhundleni enganqoba. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
UMaduku ngomunye wabangamachumi amabili lantathu abakhankasela ukuthola isikhundla sikamongameli welizwe kukhetho lwalonyaka. Uthi inkinga enkulu esilayo isisekelo sombuso esingaqinanga okwenza ilizwe libuswe ngendlela engayisiyo.
The most serious problem with the current constitution is that it is a one center of power constitution.
Inkinga enkulu ngesisekelo sombuso esilaso ukuthi yi one center of power constitution. Silomongameli olamandla edlula bonke emhlabeni. Umongameli weMelika ulamandla hathi ngenxa yesisekelo sombuso kodwa ngomumo wezopolitiki kulelo. Kodwa owethu uthola amandla kusisekelo.
UMadugu wazalwa mhlaka 20 Ntulikazi ngomnyaka ka 1965 ngabazali abangabantu makhazechi pinge esabelweni seManicaland. Waqhuba izifundo zomthetho ekolijini elikhulu leyunivesithi yeZimbabwe, wazokuya eCambridge leOxford eNgilani, wathola isicoco sedoctorate ngomnyaka ka 1999. Umnumzana Ruramai Musiwa odabuka eManicaland uthi lokhu kwenza ebelethemba lokuthi uMadugu engenelisa sibili ukuba ngumongameli.
I desired his integrity, his intellectual capacities.
Nijabulela ukukhalipha kwakhe engqondweni lokuthembeka kwakhe. Wenelisa ukuthola idegree laphezulu ledoctorate eleminyaka ekhonapha kumachumi amathathu nje kuphela.
UMadugu wakhokhela umkhankaso wokuphikisana nesisekelo sombuso esasifunwa nguhulumende weZANU-PF ngomnyaka ka-2000 okwenza ukuba uhulumende enqotshe kukhetho lwe-referendum kulolo daba. Umnumzana David Mukanda ovela kusabelo uMadugu avela kiso uthi umazi njengomuntu olesineke.
Munhu anoshamwari, munhu anotungamidza mwari pasinhu zvake zvisi zvari.
UMadugu ngumuntu olomusa, ngumuntu okhonza lokudumisa uNkulunkulu eqakathekisa lokhu kukho konke akwenzayo ephathisa labaswelayo.
Lokhu kugcizelelwa ngunkosikazi Dalini Chiindi othi ulolwazi ngendlela uMadugu aphila ngayo njengomuntu makhaza nje.
Munhu akanaka noti munhu anoziva Mwari.
Umuntu engibona elungile othanda uNkulunkulu njalo ephathisa abantu kokunene.
UMadugu uthethe njalo ulabantwana abahlanu. Ulikholwa lesiKristu ekhonza esontweni eUnited Church of Christ, lapho ake wakhokhelwa ke kuhlandla labatsha, waphinda waba ngumgcinisihlalo weSynod yalelo bandla. Uthi njengekholwa ubona kufanele ukuba aphathise abaswelayo.
We've actually built homes for the people that have not had homes.
Ngenelisa ukwakhela izindlu kwabaswelayo ezifika kuma-two-roomed house angamachumi amabili. Ngabhadalela njalo abaswelayo imali zama-school fees.
Abaswela uMadugu bathi selesikhathi eside ekhokhela i-NCA osokumele achiyele abanye, kanti njalo abanye besithi ukhokhela ngendlela ecacileyo njalo befuna ulwazi alalo. UMadugu wahlukuluza kanenginengi ebotsholwa ezombusazwe phansi kombuso kaMnumzana Robert Mugabe. Uthi kasoke khohle ilanga ahlaselwa ngamapholisa ngomnyaka ka-2007 bamephula isandla. Wanikezwa isihlalo sokuba isiqhuqamfundo esigcweleyo ekolijini leyunivesithi yeZimbabwe ngomnyaka ka-2011 lapho aqhubekela phambili khona efundisa ezomthetho. Imele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Oh, what a feeling. Look what we've overcome.
Yabo yabo yabo, tsakazo muhle, mina ngingumayigobe umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa ukuthi lingene kuhlelo lwabasakhulayo Always iConnection ngo-8 ntambama. Lamhla sikhangela okwenzakala emidlalweni yomncintiswano wengubhu wamazwe womhlaba owe-2018 FIFA World Cup, lapho abaningi abadabuka ezwekazi le-Afrika ababheke ngelokhozi umdlalo phakathi kweNigeria le-Argentina. Wuzani sihlaziye lolu daba njengezalane zezwekazi yale Afrika. Ukuze ungene kuhlelo, thumeza inombolo zakho kuWhatsapp kunombolo ezithi 0012324650318. Loba njalo ubhale enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana yebulenjini kuFacebook ekhasini lethu LFBOANjebele.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omahluli bomthethwandaba ophezulu weSupreme Court ngapha kweleMelika bavote lamhlanje ukusekela ukuvinjwa kwabamazwe alandela ukholo lwesimuslim eAfrika ukuza kweleMelika ngumongameli Donald Trump. Iqula lakwele Eritrea selifikile kwamakhelwane eEthiopia lilanda inkulumo ezilakho ukuqeda impi yokubanga umngcele esileminyaka eminingi. Ukuphawulwa kwebhangi labesifazane eleZimbabwe Women's Microfinance Bank okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo eHarare sekuchiye abanye besithi bazoyicela isivuthiwe ngoba uhulumende usengohlala ethembisa uZulu into eziningi kakhulu ngesikhathi somkhankaso wokhetho. Kodwa abanye ngabathi inyathelo leli liyancomeka ngoba litshengisa ukuba uhulumende uyanakekela abesifazane lanxa engelamali. Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera utshele iStudio 7 ukuthi ibhanga leli lingaphathisa uZulu nxa lingasebenza kahle.
Bona njengani icebo elihle ukuthi kube le bank elinjalo. Engingakwaziyo ukuthi uhulumende unemali na iprogramu enjengaleyo iqhubeke ngendlela okumele iqhubeke ngayo. Ngoba uduko esilalo ukuthi ama-programs lawa siyawavusa kodwa imali yangkhona iyabe ingekho eyokuthi inhlelo zangkhona ziqhubekele phambili. Nginethemba elokuthi ibhenki langkhona lizasebenza njengebhenki njalo uhlelo lwangkhona luzaba le mali eneleyo eyokuthi luhambe kahle.
Kodwa omunye owesifazane unkosazana Rita Ndlovu uthi akuthembisi ukuthi leli bhanga lizasebenza ngemfanelo ngoba lisungulwe ngesikhathi esingayisiso isikhathi sokukhankasela ukhetho.
Singazanto ngesikhathi sonke nxa kukhampeyonwa kulezinto eziphumayo. Singazi kumbeni bakutsho ngeqiniso ngoba ilontshwe eHarare kuphela thina koBulawayo kasikakwazi ukuthi kuzahamba njani. And kasikwazi kumbe bakutsho ngenhliziyo zabo zonke kumbe bakutsho ukuthi khona khona omama nyanso noma kuyaziwa bengabantu bengothathekile bazavota ngoba sokuthiwa kule bhanga labo mama. Sisimile lathi khonapha sikhangele ukuthi iza kuyangaphi elekshini iyayisidlulile. Yikho sifuna ukukubona kade singazake ngitsho lutho kodwa xa kuyikuthi ibhenki leyo ilontshiwe ilontshele ukuthi omama baba bathole usizo lapho siyakubongela. Kodwa singakwaziyo siyikho silinde ukubona ukuthi ngemva kokhetho kuyini okuza kwenzakala lapho esizaqalisa khona ukukhomenta sesikwazi ukuthi sikhomenta ngani.
Ukutshela uthi nxa bekule ngxaki ekusungulweni kwebhangi leli. Ukusungulwa kwalo ngemva kweminyaka eminingi lokhu kutshengisa ukuthi lilakho ukusebenza nxa imali ingatholakala.
Liqiniso ukuthi ingqondo eyaqala kudala ubaba uMgabe usesekhona ngabo 2014 2015 sabona ibhodi langkhona li-appointwa sometime ngomnyaka ophelileyo. Kodwa indaba le eyokuthi izinhlelo ezinjengalezi ezikahulumende ziyawe zingela funding eneleyo uyabo kuthatha isikhathi ukuthi ukuthi zivuke. Singazi futhi ukuthi alisiloqhinga la eleza no-PF ele ukhampeyina ngalo ngoba sesiseduzane ngama-election sozakale ukuthi alisiqhinga yini eleza no-PF elokuthi wakhampeyine ngalo. Kodwa sinethemba elokuthi even after ama-elections ibhenki liyawe lisebenza.
Ibhangi leli likhangelelwe ukuphathisa besifazane kunye labasakhulayo ukuthi bathole imali yokusungula amabhizimusi amancane.
Amazwe akuqela elemelika, eleBritani leleNorway athi kumele abalwisana eDarfur babeke phansi izikhali bakhulumisane umlota ukwenzela ukuthi indawo yabo ithuthuke ngemfanelo. Ukulwisana lokhu eDarfur kweleSudan kwaqalisa ngomnyaka ka-2003 kulandela ukukhonona kwabantu ababesithi ama-Arabs ayababandlulula. Uhulumende wathumela ibutho wanika abantu izikhali ababizwa ngokuthi yi-Janjaweed ukwenzela ukuthi bamise ukulwisana lokhu. Wabulawa abantu abaningi okumangalisayo, abanye abafika izigidi ezimbili 2 million babaleka eDarfur. Ngomnyaka ka-2007 kwabunjwa ibutho lomanyano we-African Union le-United Nations ukwenzela ukuthi kumiswe impi yomvukela le, kodwa ababelwisana abanye babo bala ukuloba isivumelwano ngomnyaka ka-2006 langomnyaka ka-2011. Amabandla abalisa ele Justice and Equality Movement likamnumzana Zibril Ibrahim lele Sudan Liberation Army elikhokhelwa ngumnumzana Abdul Wahid bayala ukuloba isivumelwano ngodaba lwempi yomvukela. uqhubekela phambili ukulwisana phakathi kwebutho likahulumende lamabutho ebandla likaWahid. Lokhu sokwenze ukuthi kube labantu abaningi ababaleka eDarfur ngenxa yokulwisana kwamabutho la. Ngakho-ke ilizwe leMelika eleNorway leBrithani athi kumele kumiswe ukulwisana lokhu osekudale ukuhlupheka okumangalisayo kweleSudan.
Kwezemidlalo, amaqembu omdlalo wenguqu athi eleFrance leleDenmark asedlulele esigabeni esilandelayo somncintiswano wezizwe zomhlaba iWorld Cup ngemva kwemidlalo eyokugcina yesibaya sikaGroup C edlalwe lamhlanje. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leFrance libe ngutshikilo bhanqa leDenmark kungela eleneliseyo ukulitshayela emambuleni yokuyimpumela yetsho ukuba eleFrance yilo eliqede imidlalo yesibaya sikaGroup C lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo le miklomelo yesikhombisa. Endaweni yesibili kule qembu leDenmark lona ile miklomelo emihlanu. Lesi simo sitsho ukuba womabili lawa maqembu yasedlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano, njalo azadibana lamaqembu azaphutsha esendaweni nezimbili zaphezulu engalaneni yemiklomelo kusibaya sikaGroup D. Kusenjalo intatheli zindaba ezemidlalo uFortune Bele uthi ukuhlekwazakale ukuba amaqembu azadlala njani ngemva kwemidlalo yezibaya kulakho ukudala inkohlakalo kwimidlalo yezizwe zomhlaba.
Ngibona ngathi ukwenziwa koluhlu lwamaqembu adlala kuWorld Cup kanye for umncintiswano wonke uze uyephela kwenza kube nobugwelegwele kumpumela yemidlalo. Bengikhangele especially ngibukele umdlalo weRussia leUruguay. IRussia kukhanya nje ungathi belidlala ungathi livimisele nje ukuthi linqotshwe ngeleUruguay, likhangelele ukuthi lizadlala laliphi elinye ilizwe last 16. So my point is why uluhlu lungenziwa ngezigaba njengokuthi after ama-group stages kwenziwe i-draw for the last 16.
Amaqembu akusibaya sikaGroup D adlala namhla ntambama, njalo iqembu le-Iceland lona elile mklomelo owodwa ngemva kwemidlalo emibili lizadibana leqembu le-Croatia okuyilo lihlezi phezu kwengalane elile mklomelo yesithupha. Kuthi elinye lamaqembu amele izwekazi lase-Afrika kule midlalo eleNigeria lizadlala lele-Argentina. Abafana beNigeria bale mklomelo emithathu kuthi ele-Argentina lilo mklomelo owodwa. Lesi simo sengalane sisho ukuba iqembu leCroatia selivele selilalo ilungelo lokuyadlala kusigaba esilandelayo, kuthi elizahamba lalo lizaphuma kuloba yiliphi phakathi kwamanye la amathathu kusiya ngokuthi impumelelo yanamhlanje izabe iminjani. Komunye umdlalo wesibaya sikaGroup C odlalwe namhla, iqembu lePeru litshayele Australia ngetukanya okuyimpumelelo yetsho ukuba iqembu lePeru yilo eliphutshe imidlalo yesibaya lesi lisendaweni yesithathu lile miklomelo emithathu, njalo ikanti iqembu leAustralia yilo elisemsileni njalo lizaphindela ekhaya lingazange lithole ngisho lowodwa zwi umklomelo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sa se tava mugute, a fule la masulu. Sa se hamba si senyongela,
Avulekile amazolo ingoma ye Shining Star isigqibela uhlelo kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi ukuthula ngesikhathi sokhetho kusezandleni zikahulumende wezanu PF ngoba nguye olenqobe yokumanyanisa uZulu. Amabandla ezombusazwe akhala ngokudatshulelwa amaphepha awukukhankasa ama-posters. Igama nguChris Dande sensilishiya ke ku-Studio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.